Kanaka va tereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pane vaya vanofunga kuti kana tisipo isu hapana musangano uchaitwa, hapana kutaurana kuchaitwa, ndofunga ndakamboshandisa mahuyo kuti zviroto.
Misangano pakati pavamunangagwa nemamwe mapato anopikisa woenderera mberi nhasi pasina MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa. Tine hurukuro nava Obed Gutu.
Kuti nhaurirano dzedu dzitiki inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa. Zvimwe zvese zvokuti kwai vana kuti vane mumadhikacheni navamwe vese munotaura vana vanonzana vanoimba vekuaifiridza va vamubeki vonzikaindavaoyeua kurata zvavamunangagwa havasi pachii.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vanoti nhaurirano dzisina vachamisa idambe. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makomiti mana akaumbwa svondo rapera nemapato ezvematongerwo enyika akapinda musangano wekugadzirisa matambudziko ari munyika wakashedzerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ari kutarisirwa kutanga basa nhasi kuburikidza nekuita misangano. Makomiti mana aya anoti yekutanga inoona nezvekuumbwa kwehwaro hwenhaurirano, yechipiri iri yedingindira rezvichazeiwa munhaurirano idzi. Komiti yechitatu yakanangana nekudoma muyananisi achatungamirira nhaurirano, kwozotiwo komiti yechina iyo ichange ichiona nezvemafambisirwo anenge achiitwa nhaurirano pamwe nekukomekedza zvinofanira kunge zvichiteverwa. Pamusangano wekutanga vatungamiri vemapato anosvika makumi maviri kusanganisira reZANU-PF ravamunangagwa vakapinda mumusangano uyu. Asi pamusangano wepiri vatungamiri vemapato matatu vanoti vanowa manyika veBuild Zimbabwe Alliance vaDaniel Shumba pamwe navaTimothy Chiguvare havana kupinda misangano iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa havanawo kupinda misangano yose iyi. Mutedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaObed Gutu vanoti kutanga basa kwemakomiti aya ndiyo nhano yekutanga munhaurirano dzichaunza kugadzikana mukati menyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Anenge achitanga kuita yavanoti muchirungu iwo mainaugural meetings avo committee by committee. Chinangwa chiri chekuti ndopanotanga kunyanya komiti iya yatingangoti institutional framework iyo yandinengewo ndiri nhenge imomo, tichiona kuti dialogue inoitwa structure yacho kana kuti chimiro chayo inenge yakamira sei.
Saka tingati here vaGutu nhaurirano chaidzo chaidzo dzatotanga kuburikidza nekutanga basa kwemakomiti uku?
Ndoda kuti vateereri vazive kuti dialogue chaiyo haisati yatanga. Apa tingangoti tiri pamavambo chaiwo, hatisati tanatsokupinda munyaya mumongo. Ndosaka misangano yanhasi iyo iriyo kutanga kuona kuti tagarisana pasi kudai sevana veZimbabwe. Nhaurirano idzi dzichatora form kana kuti structure yakaita sei. Ndosaka tichiona pane komiti yeinstitutional framework, pane komiti yeagenda kuti chichazenge chiri panhaurirano chii, kouyawo komiti yetingangoti muchirungu yaconvena kana kuti yetingangoti yesachigaro anezenge ari iye anoita chair dialogue.
Pane mazita here ati akandwawo mudariro kana kuti komiti yekudoma vachatungamira nhaurirano ndo inobuda nemazita iwayo.
Hapasati pawiriranwa kuti konvina achavani. Saka iyo komiti inoona nezvakonvina ndo zvainenge yakudzeya manje kuti konvina watinoda toda konvina akaita sei. Toda konvina wemuchechi here, toda konvina wemubhizinesi here, toda konvina wemaconstitutional bodies here, toda retired judge here, toda a former head of state muna Africa here, kana even outside Africa.
Kune vamwe vari kuti zvese izvi kudzana kwembwa kana pasina bato reMDC. Zvinoriwa here kuti bato iri rikazoti rapindawo munhaurirano mune makuputsa zvakare makomiti yakuti mutange patsva.
Unoona jonga nhaurirano idzi dzinonzi ndedzemapolitical actors. Saka vose kunyanya-nyanya mapolitical actors vaya vakakwikwidza mupresidential election. Kana wakokwa ukaramba kuvuya zvakafanana nomuchato ndikakokwa nzuya kumuchato wanhingi ndikasaenda handimhosvaba kuti handina kuenda kwandakokwa. Saka vakakokwa vakasauya hazvimisi musangano izvozvo. Vakauya tinotopembera kuti vaita zvakanaka. Saka kana pane vaya vanofunga kuti kana tisipo isu hapana musangano uchaitwa, hapana kutaurana kuchaitwa, ndofunga ndakamboshandisa mahuyo kuti zviroto vacharamba vachirota pozopepuka chitima chatosvika kumagumo kwachinofanira kunge chasvika vachadya manonoko.
Avo vanga vari mutedzeri wemutungamiri wemDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vaObert Gutu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Avo vanoti kuita nhaurirano pasina mutongi gava kana mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kupedzera hoko padehwe retsindi.
Inini ndinoazirutika kunani hazvigoni kuti inini nditi zvinhu uya kumba kwangu ndiite nhaurirano ndichidzilidha inita Ruhanya kana kuti ini moti iwe Ruhanya uya uri kuWashington nditaurirane newe, especially kana inini waZulu murimo mune zvobvu murimo munorovesa vanhu vanenge vachinditeerera inini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirana nemi. Asi wakaisa vanhu vangu mujere, wakaisa vanhu vangu vanhu vari muchipatara kuchiponda vanhu. Hazvingadaro kuti nhaurirano dzedu dziitiki inoda muyananisa nehunhu, muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa. Zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwe vese munotaura vana vanonzanava vanoimba vekuhaishuridzava vamuteki vonzi kwai ngavaa kuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena. Nyaya yedambudziko romuZimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zami ichishandisa mauto kubira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana-siyana. So kuti dambudziko romuZimbabwe ripere panoda kuti MDC inotungamirwa naTsamisa nezami yeii nemiritari yavo vagare pasi. Asi chimwe chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vaTsamisa navamunangagwa vakagara pasi pane muyananisa anobvumirwa, vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiations iwayo because vanhu vokuami vari necoalition government nezami iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezano yeMDC rendonga. But ami inotora position ichitapota zano kubva muna 2000 kubva kumakukura hungi muna 2000 muna 2008 maelection. Saka any nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentative eani kuti anzikoti kutambisa nguva.
Asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani? Nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo SADC neAfrican Union.
Aiwa, vanhu vomuSADC nemuAfrican Union ndo vanoziva kunyanya South Africa. Nhaurirano dzinofanira kutungamirwa nomunhu anobva muSouth Africa because zvinhu zvichiitika kuZimbabwe zviri kunyanya kubata sereki zvakanyanyisa South Africa neupfumi hwayo nevanhu vayo. Kana vambeki vakaritea chero vakambeita zvavambeki zviya zvachitori nani.
Asi kavamwe vanogona kuti iro bato reANC rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa neZANUPF.
Haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende iripo chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisa. Tarira kana vamugabe vazuru pavakanga vachinetsa sakanga yangu kubuda achitwa diplomat asi ndiye akazoita mutongo kugava sadhaki chaita zobuda kuti ari vasarudzeni ve 2008 anga asiri maelekeni anga ari mazarambwanana handifungi kuti South Africa yanga tadza kuona dambudziko remuzimbabwe nekuwanda kwatakaita muno muSouth Africa ivanhu vachitiza kuutongi hwezanhu vamugabe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr Petsai Ruhanya vange vari parunare muJohannesburg South Africa. Iko zvino tombotarisa musoro enhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald rinenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutungamira urongwa hwekutsvaira munyika kuLake Chivero. Aka ndekechitatu nyika ichiita urongwa hwakadai kubva zvayakatanga chirongwa chekushendesa maguta chishanu chekutanga mwedzi woga woga kubva na 8 mangwanani kusvika na 10 mangwanani akare. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti vanhu vanosvika zviuru mazana mashanu nemaviri vabayiwa nhomba yechirwere chetyphoid kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chinotapuriranwa ichi. Bazi rezveutano rinoti rakwanisa kuita izvi kubva zvarakaparura chirongwa ichi nemusi wemuvhuro. Mumashoko kuvatori venhau, bazi iri rinoti rinoda kubaya nhomba vanhu zviuru mazana matatu nemakumi maviri nemashanu panopera chirongwa ichi musi wa 4 chikumi. Bepa nhau repaInternet reZim Live rine nyaya yekuti mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari kuramba mashoko ekuti hurumende yave kuronga kuwedzera zvakare mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi zvinotevera chiziviso chanzi nevamwe chainge chabva kuZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA chekuti mafuta ekufambisa dzimotokari ainge okwidzwa mutengo zvakare. Asi mashoko avo paTwitter vamutodi vanoti aya manyepo uye mutengo uripo uchagara kwenguva yakareba. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau repaInternet reNewZimbabwe.com rine nyaya yekuti hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nevashandi vepamapurazi kusvika pamari iri pakati pezana rimwe chete nemakumi maviri nerimwe remadhora kana kuti 121 RTGS dollars kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe. Mushandi wepasipasi anga achitambira madhora makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 89 RTGS dollars. Asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe vaGolden Sibanda vanoti zvakanaka kuwedzerwa mari asi nekudhura kwezvinhu haina zvainoshanda. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achingoratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Ii zvakaoma chokwadi. Iyo nyaya yekupuwa mari yehurumende yeZimbabwe nekupuwa neBotswana. Naivedue, tingaita mutungamiriri shuwa anongofamba akatakura kaempty paperback. Nekatsvimbo kana kademo. Zviri nani kutomukira kutema munda wako udzare newoko wevo pane kungomanya pane dzimwe nyika vachingoti tiri kukumbira taakupiwa China yazotipa Botswana yazotipa shuwa Botswana nekanyika kagwengaka kasina kana chunhu chii chatichabatsirwa nacho chinobuda kuBotswana. Nhasi vaakuramba veBotswana kuti isu hatina kupa vanhu mari taakunzi nouya anonzi Gunu uyu hanzi musateerera manyuzipepa eHerald iwo ari watinoverenga nguva dzese. Saka toteerera iye zvaanogara iko kuAmerica nyaya dzeZimbabwe anodzitaura anodziziva. Tanyara chokwadi, tibatsirei indoitwa Elvis ndogara muCape Town. Iitaita nyadzi.
Munofara here ikoko kustudio 7 kunoko tinofara. Mwari kuda apindira maerana neZimbabwe kuti nyika yedu iite zvakanaka iudzokere payainge iri. Saka Satana wapindira muZimbabwe kuti vanhu veZimbabwe vapere kufa. Saka ndinokumbira kuti vedu kuti vanhu veZimbabwe ngatibatane tiite chinhu chimwe chete tivake nyika yedu kuti nyika yedu iite zviri nani.
Mari zvenyu vatepe nove Studio 7 ane zvangu South Africa Cape Town. Ndafara zvikuru ndichinzwa nyaya yekunzi zvoda kugadziswa nyaya yekunzi tivewo ma citizen edzimwe nyika, kuti tiri macitizen futi eZimbabwe. Ane zvangu ndiri kurama ndiri paCape Town paRobertson. But upenyu hwakaoma nenyaya dzekuti kuti ushande usina kana bepa zvinhu zvakaoma. Kuti uwane something zvinhu zvakaoma, ndongori zita rokunzi toku South Africa but hapana chatichibudisa. Ndirumwe vamwe vakasina, vakauya vasina mapassport, vabereki vangu vakashaya. It was 2003 apa ndirwa 97. Upenyu hwakaoma ndiuZimbabwe apa ndandisina bepi. Ndakaenda kuchikoro zvishoma pandakwanisa napo. Handina kuzokwanisa kupedza wangu but ndakakwanisa pandaikwanisa napo. Ndikanyorawo grace ndikaenda fomu wafomu ndikazodhropera ipapo. But zvinhu zvese zvaitwa nenyasha dzamwari nokuti ndandisina chinonzi kana birth certificate zvokuratidza kuti ndii zvakwa cheZimbabwe. Ndachikumbira kuti neZimbabwe yarerutsira vana vakaita senherera takwanisa kuwana mabirth certificate zviri nyore. Kana munhu achingone proof yokutiwo bereki vako vakashayika kana netsamba yekwasabhuka chingakwanisa kuwanawo mabirth certificate kana chitupa zvakareruka.
Makadi makadi zvenyu vatepfenyuri vestudio 7 haisu tinofara tiri muno muSouth Africa umo tinongochema kumusha kuti dene zvinhu zvanga zvanaka. Vamunangagwa navachamisa vagona kutaurirana vahusisana kwete kutakunyirirana nyoka mhenyu kwavari kuita kuti umwe unoti zvakati umwe uramba umwe unoti zvakati umwe uramba. Hazvichavaki nyika izvi. Tarisai muone ruzhinji rweZimbabwe kutambura. Gumwe kunourawa, gumwe kunorwira nokodze zvironda. Hatichazivi kuti totangira papi.
Kwazivai vachamariri vese vestudio 7. Ndinotenda news dzamunotipa shuwa zvisina kwadzakarerekera. Tinotenda zvikuru. Handina hangu mazwi ekugona kukandidzira zvizhinji, asi mazwi angu mashoma shoma andiruda kuya dai nokunotaura kuimba chete. Imwi baba muri kudenga makatitarisa, tinodzema mizodzi Eropa, tinojema mizozi Eropa, baba muri kudenga makatitarisa, tinojema mizozi Eropa, tinojema mizozi Eropa. Yemini maita zvinhu basi.
Zvipo zvinosiyana. Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirai kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Tinodawo kutenda vari paFacebook vanosanganisira mukoma John G. Makone vari kuti mukoma Blessing verengaiwo zita rangu paStudio 7 ndofunga mafara. Frank Chikwari, Pinio Muzondo, Gift Mandiregerera, Joseph Moto, New Life Jumbo, Winston Muodzi, Sarah Mazengera, tinotenda zvikuru. Frank Chikwari, Pinio Muzondo. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuIsrael. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vachatungamira nyika iyi kwemakore akawanda, zvisinei nekuti muchuchisi mukuru wenyika iyi ati vakaita zveuori uye vanofanira kuferefetwa. VaNetanyahu vanga vachiferefetwa kwemakore maviri apfuura vachinzi vaitora mari dzechoko mumwe kubva kushoroma dzemunyika iyi vachizovapawo mabasa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu wePakistan neIndia mushure mekunge mauto enyika mbiri idzi ambokandirana zvombo nekudonedzerana ndege dzehondo. Izvi zvakatanga pakaurayiwa mauto emuIndia makumi mana nechikwata chinopfurikidza mwero cheJaish el Muhammad kana kuti JEM chiri muPakistan. India yakabva yabhomba muPakistan ichiti iri kurwisa chikwata ichi. Asi Pakistan yakabva yadzorerawo ichiti India yainge yopinda nemwenje mudziva. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, Tiri kutarisa musangano wakaitwa nezuro pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea Sashigaro Kim Jong-un wakapera zvechimbi-chimbi pasina kuwirirana muHanoi, Vietnam. Musangano uyu unova wechipiri sezvo vavira vakambosangana kuSingapore wainge wakanangana nekuda kuedza kukurudzira North Korea kuti isarambe ichigadzira zvombo zvemhando yenuclear ukuwo North Korea ichida kuti America ibvise zvirango zvayakaitemera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo vepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration kuSouth Africa vachikanai Masiya.
Sangano iri kuitwa neNorth Korea neAmerica musangano watingati takatarisa panguva ino yezvematongerwo enyika mukati meAmerica, nokuti America iri kuedza kuderedza zvatingati isusu macost ari maringe nemabasa ainobata kudzimwe nyika zvikurusa esecurity. Naizvozvo iri kuda kutaura naavo vainorwisa vakawanda, uye izvi tinozviona futi kubudikidza nekubudisa mauto kwayakaita kubva muSyria nekudzimwe nzvimbo. Asi tingati isusu nhaurirano yeNorth Korea neAmerica inenge yakanangana nezvinhu zvitatu. Yakanangana nokuti America ikurudzire North Korea kuti iite yatingati nechirungu denuclearization, irege kugadzira zvombo zvemanyukiriya. Iya yavo yakanangana nesecurity, nekuti tikatarisa hondo dzakaitwa kuma1950s dzakaitwa pakati paAmerica neNorth Korea dzikasara painoite zvinhu, hapana kubvumirana kwakazoitwa kunyorerana pasi. Saka tingangoti hondo ichiri kuindirira mberi iri Cold War, saka mativi maviri aya anoda kuti apagadzirise. Chetatu inyaya yeeconomic integration yeNorth Korea. North Korea iri mukati nezvirango zveupfumi zvakatemerwa neAmerica nezvakatemerwa neUnited Nations. Saka zvinhu zvinoiremerawo, saka inenge ichida kuti dai yasunungurwa.
Anofanira kuenda mberi ndiani?
America seyatingati isusu Big Brother inonga ichida kuti North Korea ive ndiyo inotanga kupa atingati maconcession. Asi North Koreawo inotya kubudikidza nenhoroondo yayakaona zvichiitika kune dzimwe nyika dzakaita sana Libya nedzimwe dzakadaro, kuti America inoti bvisai zvombo, putsai zvombo zvemanyukiriya. Kana yadaro America haichaiti fulfill end of bargain yayo. Asi iyo nyika inenge yaitiwa dearmed yakumbirwa kuti idini isiye zvombo zvemanyukiriya. Saka North Korea inotya kuti ingobvuma chete kuti iite denuclearized America isati yaitawo maconcessions ayo.
Sokuona kwenyu, chii chiri kukonesa zvibvumirano pakati penyika mbiri idzi?
North Korea inenge ichida kuti painonga ichiita denuclearized America veichibvisawo mauto ayo. Painenge ichipa maconcessions kusecurity yeSouth Korea, Americawo ichibvisawo zvimwe zvirango zveupfumi. Avo vachibvisawo, vamwe vachibvisawo. America izvozvo ndo zvaisingadi, inoda kuti iti iyo North Korea ngaita ngayabvisa zvese. Izvi zvinotyisa North Korea pakuti iyo North Korea inofunga kuti America icharamba ichingoti hazvisati zvakwana bvisai zvinhu. Yapedza izvozvo yezvombo ichauya kune imwe nyaya ichingoti bvisai isati yabvisa zvirango zveupfumi. Saka movement inonetsa pakati penyika mbiri idzo tiri kutaura kuti zvisvike pakubvumirana. Saka pane uremu, pacharamba paichiita makakatano, pachiita makakatano. Tichitarisa North Korea leader munhu ane pride, vaTrump womunhu anotonga nepride. Saka gepu ravo richaramba richiti nesei, asi vakaramba vachitaurirana vachasvika pavanogona kuwirirana.
Muzvinafundo chikanai Masiya vepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration vari parunare kuPretoria kwakare natanonoka wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kurangarira ambuya Dorothy Masuka, avo vakashaya kumba kwavo muJohannesburg, South Africa nemusi wemugovera, uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wesvondo. Mufi aive muimbi ane mukurumbira pasi rose, uye vanhu vakawanda vari kubatana kumuchema. Mukuzeya nyai tabata muzvinafundo Moses Chikowero vakanyora bhuku rinonzi African Music Power and Being Colonial Zimbabwe iro rinotaura nezvenhoroondo dzevaimbi kusanganisirawo Ambuya Masuka avo vakamboita mukana wekugara pasi navo vachitaura.
Sana makeba na masekela na namtukudzi mushakabva akatisiya mazuva apfuura vakaimba dzimbo dzake vakatoita mbiri muyakawo marara saka ndingati Mbuya Masuku waro panhoroondo yedu yedzimbo vakagara nyika dzakasiyana siyana uye tikatarisa pachezvavo ivo munhu anoita kuti tikwanise kufunga kuti chatingati munhu atikati muafrican munhu rudzii kana kuti muzimbabwen kana kuti musouth african kana kuti muzambian munhu rudzii nokuti pachezvava vaidarika mitsetse yese iyoyo yatinoti zimbabwe tapfuura taenda kuzambia taenda kusouth africa nokuti baba vavo vanga vari muzambia mai vavo musouth african asi vakazvarirwa muzimbabwe saka pachezvava vaizvitora semusouthern african yatingati isusu model of a southern african identity.
Imi mukunyora bhuku renyiri mukoma Mose makakwanisawo here kugara pasi navo muchitaura nezvenhoroondo yavo?
Ndakagara navo Mbuya Masuku ndakagara navo kwazvo tikakurukura ndambotsvagurudzawo muzvinyorwa zvainyorwa maako ravo vachitirembire pamusorosoro ndikazoenda nemibvunzo kwavari tikakurukura chaizvo kujobak kumba kwavo nevadzukuru vavo munhu akanga akakosha zvokuti haikwanisa kuti unganyore bhuku pamusoro pemhanzi dzezimbabwe usina kugara navo pasi usina kunzwa kuti imi maonero enyu kukukura kwenyu mbiri yenyu mabasa enyu aya maizvifambisawo sei nemaziso enyu pachezvenyu so ndakakwanisa kuita izvi zvandinokuitawo nevaimbi vakawanda vanda vagara navo pasi makore apfuura.
Mubvunzo wekupedzisira tichitaura munhoroondo yekurwisa utongi hweapartheid vanga vakakosha sei Mbuya Masuku?
Mbuya Masuku ndo vamwe vaimbi vandinoti magandanga emhanzi nhasi tikataura zvemagandanga vazhinji vedu vanoziva vana Mukanya Mapfumo na Comrade Chings vana Mudhara Zex Manatsa nevamwe vakadaro Mbuya Masuku ndo vamwe vacho magamba iwayo emagitari magamba emhanzi nekuti tikatarisa makore vayo udzvanyiriri vatingati apartheid yanga semusouth africa chete asi kuzimbabwe kwavauri nematongerwo akadaro iwayo kunamibhia kwai matongerwo angodaro kwese kwese muafrica nguva yeudzvanyiriri kwaive neutongi husina kusununguka saka vanhu vanga vasingakwanisi kutaura zvavaifunga chaizvo mumwoyo yavo vaitsvagurudza nzira dzokuti saka toita sei kuti tikurukure zvinotinetsa nokuti vanhu vanga vasina kusununguka saka vaimbi vaikwanisa kushandisa dzimbo Mbuya Masuku vakararama upenyu hwekumhanyiswa nevadzvanyiriri vava nokuti vaitungamidza dzimbo dzavo chaizvo dzanga dzakapinza setsono dzimbo dzakasana Kauleza vana Lumumba nedzimwe dzakadaro daro vachishoropodza vana Malani vachimhanyiswa vakambobva kuzimbabwe yave Rhodesia vomhanyiswa voenda kusouth africa vomhanyiswa voenda kuengland vanga vari upenyu hwekurwisa vadzvanyiriri kuburikidza nedzimbo dzavo.
Aiwa, tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyai muina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.